Vashara nevatorewe na upamzinda webatore Zanu PF nasi, Munyora anoona nezvemari muZanu PF, vaPatrick Chinamasa, vati komiti iyi ichange ichitungamirwa namuzvina bhizimusi, uye vari nhengo yeCentral Committee muZanu PF, vaPhilip Chiyangwa, vaChinamasa, vatiwo komiti iyi, iyo inosanganisira mutungamiri weGrain Millers Association of Zimbabwe, vatafadzwa musarara, namuzvina bhizimusi vasikotisa kupwanya, avo vanozivikanwa zvikuru munyaya dzekucherwa kwegoridhe, yatotanga basa.
Sekuzoko munoita musangano wedu wakakura une washandi wanoda kubhadharwa zve tinenge tichida mari yekubhadhara maprograma yatinoita washandi tinobhadhara washandi wedu vari kumaprovinsi nevari kumadcc ndisu tinobhadhara so zvinoda mari yakati wandei izvozvo
VaChinamasa vati mari iyi ichashandiswa zvakare mukuita gadziro yemusangano wepagore webato ravo uyo uri kuitirwa kubhindura rwendo rwuno pamwe nekutsigira kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika muna 2023.
National Conference yeYouth Conference yemaWomen's Affairs yemaVeterans of the Liberation Struggle zvose izvo zvinoda mari tozoita National People's Conference iyo tiri kuita kubhindura muna Oktoba inenge ichida mari. So zvose izvozvo zvinoda mari tikazonge totaura nezvemaelection tichada mari yekambeni yapresident kuti ahwine muna 2023 tichada kambeni mari yekuti macandidates edu emakansela yemuparamendi anenge achida futi mari yekudini yekukambenisa zvose zvinoda mari so ndizvo zvakaita kuti His Excellency aumbe ichi chikwata komiti inenge ichitungamirwa navaChiyangwa kuti vatsvage mari iyoyo yekuti tiite izvo ndataura izvi.
VaChiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamunangagwa vavati vatsvage mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica ivo nekomiti yavo vari kutarisira kuunganidza mari inoita mamiriyoni zana nemakumi mana emadhora $140 million vachiti vari kutarisira kuti provhinsi yega yega iunganidze mari inoita mamiriyoni gumi nemana emadhora ekuAmerica.
Isu tiri kutarisira kureiza mari inoita mazana nemakumi mana emamiriyoni dollars ichava yekushandiswa mune zvinoitika mumusangano nemaelections achaitwa kubvira zvinenge zvichigadzirwa mumusangano kubvira pasi pasi pamasero pamabranch pamadistricts provinces mayouth mawar veteran elections mawomen elections ndo mari yacho nekuzonge kusarudzwa kuchaitwa kuchange kuri kusarudzwa kwemutungamiri wenyika ndiyo mari yacho iyoyo tinokwanisa kupfukana kupfuura takaisa isusu target yatatapuwa i90 tikabva taiisa pa140 ari mabudgetary estimates atatagadzira saka tinotarisira kuti tinozvigona.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora Zanu PF nekuumba komiti iyi vachiti bato iri rinongofunga zvesarudzo nguva nenguva risingafunge zvekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji. VaHlatshwayo vati chinoshamisa ndechekuti Zanu PF iri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviipewo mari asi bato iri richigara rakashandisa mutemo wePolitical Parties and Finance Act kuti mapato anopikisa asapiwe mari kubva kunze kwenyika.
Zvizvukopokopo zvoudzinyangwa ndozvavanenge vachida kuti vaite saka hapana kana chatotarisa kubva kuZanu PF kunze kwekutambura kunze kwekuti vana vazvabva varava vachichema nekuti vatungamiriri vacho havanei nevanhu havanei nekubudirira kwenyika yaZimbabwe saka tinotarisa tichiona kuti izvezvi sehurumende inenge ichitiri pachigaro inofanira kuti itarise kuti vana vezimbabwe zvinhu zvakamira sei tiri kurwisa sei nyaya yenzara tiri kurwisa sei nyaya yekutambura nyaya yekushaya mabasa nyaya yecovid-19 tiri kuita sei kuti vana vezimbabwe vange vachibatana vange vachishandira pamwe mademolitions ari kuitika vanhu vari kuita maevictions kunzvimbo dzakasiyana siyana sehurumende inofanira kunge ichivakwiridza ichiona kuti zvinhu zvese zvagadziswa izvozvo asi havanei nazvo chavanotarisa ndechekuti vatora mari vaba mari vaumba macartels vaita zvakasiyana siyana kuti timu yacho iyoyo iri kutaurwa nezvayo itimu yavo yemacartels ine chekuita nekumora nekutora upfumi hwenyika yezimbabwe vana vezimbabwe vachinonga shoshe nemuromo.
Kunyange hazvo mitemo yenyika ichirambidza mapato kuwana mari inobva kunze kwenyika Zanu PF ine nhoroondo yekupiwa mari nemadzidzahwira ayo anosanganisira hurumende dzenyika dzinoti Equatorial Guinea, Angola, Democratic Republic of the Congo nedzimwe nyika. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyadzi zvemitemo zvinotyora mitemo yenyika. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vati makambani ehurumende mazhinji ndiwo anoona chitsvuku chekubviswa mari chinoshandiswa muzvirongwa zveZANU-PF, vachiti ZANU-PF inowanzoita chikiribidi nemakambani mazhinji ichinombora mugapu renyika kana ine urongwa hwakadai.
Tichitarisa nyika yedu iko zvinezvi, hapana makambani zvatingati ari kuita maprofits. Iyo ZANU-PF pachezva inotaura kuti makambani avo they are running at a loss, mazhinji acho akatovhara. Saka ndopamunoona panenge pakuchiitwa madeals ekuti makoronyera anopiwa access kumaminerals enyika. Iwo vochiinzi bhadharai $100 million kuti tikupei mukana. Sezvakaitwa vana Grandwell, vana New Reclam, vakauya muZimbabwe vachipiwa access kumadiamonds, vobva vanzi tangai mabhadhara $100 million kuti tikusainire agreement. Ndopatinoonawo zvekare macompanies ari existing ari kushanda muZimbabwe vanenge vakunzi zvekare bhadharai, kana kuti munotorerwa resines rekuti nemaramurambe muchishanda muno. Ndopatinoonawo zvekare maparastatals macompany ehurumende ndopanenge achimbunyikidzwa kuti mari dziende kune zvematongerwo enyika. Saka idambudziko guru kana nyika ichiramba iri kuita zvematongerwo enyika, ivo vanhu vachifa nenzara, vanhu vachifa nezvirwere zvinorapika, zvinongoonesa kuti mari irimo muZimbabwe asi iri kushandiswa zvisirizvo. Chinongofungwa ipolitics, its power, kwete development yenyika nekusimudzira kugara kwevanhu.
Asi ZANU-PF inoti ichatsvaga mari iyi kune vemabhizimusi, vemigodhi, varimi vakagariswa patsva, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, pamwe neveruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.